government men zvaraita kuenda kukoti inyaya yekuti vari kuona kuti sezvo court order yavakawana muna June pavakamira kwei muna June yakataura iyo kuti aiwa yangaitaura kuti vanhu nguva yavo yawedzeredzwa sezvo pakaitwa appeal and home affairs iri kuoneka kuti aiwa inenge isiri kuita zvekumhanya zviya zviya kuti nyaya yacho inzivikane zvinoreva izvo kuti pari zvino vanhu avai vangagona kungosungwa kwedhipotwa nenyaya yekuti mazpt avo haasi kushanda saka zvavari kuedza kuita inyaya zvokuti siti yaiyi iri nyaya yekuti ingangonzivikanwa sero pane gore rinouya zvinoreva kuti pakusvika muna december munova mune pakawedzerwa kuti vana vezimbabwe vagare muno saka kubva ipapo vana vezimbabwe vanenge vatisina mutemo unodzivirira kuti vasunge vadhipotwe ndosaka Helen Suzman ichienda kudi ichienda kukoti zvekukurumidza nekuti rida kuti pave nemutemo uchataura kuti aiwa kusvika nyaya iyi yapera kumakoti hapana munhu anofanirwa kusungwa odzoserwa kuzimbabwe
imi sesangano munoona sei danho iri ratorwa nesangano iri reHelen Suzman Foundation
idanho risina zvaro kuipa chero iri nyaya zvayo yekuti vaivinga on an urgent basis inogona kuti kukoti varambe kuti vainzwe on an urgent basis nenyaya yekuti zvino zvonzi aiwa pane mutemo wakaitwa naminista unoti kusvika muna december vanhu vemazpt havafaniri kusungwa kana kudzingwa munyika kana kumabasa saka ichocho tinogona kuvarisinova icho chinhu chingavakanganisa nekuti vaenda vakanoita application yavo on an urgent basis kuti inzwikane musi wa 18 asi vanogona zvekare kuti vataure kuti aiwa chero vanga vaenda on a normal basis hayainzwika before musi wachii musi wa 31 december saka maybe vanga zvisingabatsiri kuti vaende on a same urgent basis nekuti chavari kuda kuti nyaya itaurwe pachine nguva vasati vasvika pakuti kana vakuenda muna december zvinonzi gomanga makamirirei nguva yese
munoona zvavaita izvi zvichibatsira here zvizvarwa zvezimbabwe zviri pamazep permits
izvi zvaitwa izvi tinoona kuti zvingabatsira hazvo kuitira kuti vanhu vemazpt vasasungwa kana koti ichinge yabvuma kuteerera nyaya iyoyi nekuti zvinenge zvichireva kuti panenge paane court order yavanenge vagona kunge vakatakura uye vachiishandisa kana pachinge paakusungwa vanhu.